Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo mbudzi 6 2022. Mangateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chitundumuseresere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatakura mushina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi hachina kusimuka sezvange zvakatarisirwa. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiri Gawad kuChipinge dzakaputsirwa misha ndokusara dzisina pekugara. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundumuseremusere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kusimuka nhasi chakatakura mishina yeumhizha neumhetura mukuona mamiriro ekunze munyika kana kuti satellite chatadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa. Chitundumuseremusere ichi changa chakatakura masatellites enyika dzinoti Zimbabwe, Japan neUganda nezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vari kumwedzi pari zvino. Chitundumuseremusere ichi chinonzi chatadza kusimuka nekuti paita moto uye changa chitarisirwa kusimuka kubva muVirginia muno muAmerica. Chave kutarisirwa kusimuka mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveumhetura neumhizha mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu.
Nyanzvi Zinkadwani yanga ichifanira kuti simuke nhasi yakarongwa neoperizinenzi Marvel National GS Special Agents like portrayals ye-aerospace neNASA yekuZimbabwe. The idea of the satellite, the commercial satellite, haifanani mahombe ana naAmerica nekuRussia yekuti payana aiwabudu. Ndeyekuti ikalonchwa a very small satellite, probably like a box, less than 10 kilograms.
Inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe?
Inenge ichitarisa zvinhu zvakadai. Nyakwemvura mapekiniki anguvai zvakanyanya sei nekupisa matemperatures anyakati rekodhwa ka. Saka uchazoona kuti after a year kana 10 years information iya inenge ichikorita kudenda kuya kuya about environment neclimate kuti zvinofamba sei sezvamunoziva kuti tiri panguva yeglobal warming. So most international organizations vanotoda kuti nyika dzichidevelopa vaone kuti maforest avo achikupera mvura avo chitiriitika mvura futi kana kune edinisitinge dzichaita mvura yanovaiyaiya kana kuchaita earthquake those satellites anopa information kana data kuti zviedinis. So a good department vandasende parini pandii nekuagricat zvanenge vachiona matekeri nekuenda kwenguva temperature ivenda ichikwirana nezvimbo. Ah, mazuva ano mvura yachatandi nayo nezvenda zvisini. Ah, mazuva ano kuindira emazoni yadai kuti inenge iri information ichiinde nevasatirati ari pedyo akatarisa pedu munyemurege yeZimbabwe neni vamwe will also benefit kanzuva yachoni mazvo imeteorological services oZimbabwe.
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Parizvino institution yacho iri paUZ ndinokuni asenzeso ndizenzeso akaenda ku pan kuti mutoki kunotrena ikoko kuzventi yanga tsandira kudonza 3 mama anonzi makimu satellite kuti vadiki chimb Uganda Zimbabwe ndiye Japan akuti I think a few minutes before launch, I had a problem. It was an alarm. It was a little bit of a motor. So I was like, I don't know what I'm going to do. But it was a week. It was not as big as it. I told you that. And very soon, in that time, I was going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm
going to say, I'm going to say, I'm
going to say, I'm a drone. A drone and the same thing like that. And I need that. But my drone is my drone and I'm going to use it. And I'm going to tell you why I took me that. Here is the video that sent the Elon Musk up by the end of the country. I'm going to tell you that the end of the number that I took internet. And maybe I took the country as well. But it's true. You know, you can do a data, a real weather, climate change. And it's not that bad.
Saka tichitarisa kuti muri kuti kanhu kadiki diki kanga dhure zvakaita sei tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muZimbabwe.
What I know, the smallest one can be 20,000 up to half a million US dollars. And I said it's called the cube set. So, zvinhu zvakatodizaina kudhara. But now, my engineers are not programmer, my component is there. That software didn't make an amateur radio. She didn't communicate on the ground.
Nyanzvi munyadzi zveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu vachitaura vari parunare kuBulawayo. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwaChiriga Ward 11 kuChipinge dzakapiwa minda panguva yekugoverwa kweminda patsva muna 2000 apo varungu vaitorerwa mapurazi achipiwa vatema dzasara dzisina pekugara. Muri idzi dzinonzi dziri kurwiswa nemumwe mukuru muchiuto ari kuti iri purazi rake. Hatinokwanisa kubata vatauriri vemapurisa nemauto kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanhu ava vanonzi varasikirwa nemidziyo yakawanda sezvo kuri kunaya. Makomisheni ehurumende anoti yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission anonzi akatosumwa nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku avo vane sangano riri kuedza kuyananisa vari kurwisana ava.
Nyaya yacho ndeyekuti nzvimbo yavari vachigara iyi vakaipiwa gore ra2000 dziri nyaya dziya dzekuti pakatara nyaya dzefast track land reform kuti vagare sekuti nyika yeZimbabwe yanga yaiti aiwa ivhu varende kuvanhu vatema vande kugara kwavanga vachiti vakati vaka mastructures avo asi nzvimbo yavanga vachigara yanga indori murungu aizi jobai ndekwavanga vachigara. Saka mugore ra2019 pakamboita tambudzikore kuti vakangonotisirwa zvakara kudzitwa revamwe vanga vavuri aiwa ingaitiswa murivaro nofanira kuti ari vanhu vatema inini vanhu vatema varimo hamuna kunyatsovhura zvakanaka mugore ra2018 ndo vakatongopindira tikataurira navo kuti aiwa vagari ava havana kunezokuenda kuchibetera kuti vangogara uye chiro kwacho hurumende ndozvo vadzoka vakagara zvakanaka izvatongoita zvakare ndezvekuti nyaya iyi yadzoka zvakare.
Kana muchiti nyaya yadzoka zvakare, mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndanani vari kurwisana nevanhu ava?
Pane makwikwi anenge achiitika ekuti mukugara kwavari kuita vanga vatoita sechinwa zvozi aiwa famiri inofanira kudzoka kuna vanasiyana zebrigadier. Saka pakunengana kwavari kuita ivovo ndopanochikwadi vari kunofanira vasvikipa kutisirwa dzimba dzavo. Saka tiri kushungurudzikana kuti pavasvikirwa dzimba zvinhuka zviri kumira zvakanaka. Havana pekugara vasivanga vachigara vati dzimba dzavo dzakapiswa mazenga achichekwachekwa mvura yakatanga kunaya musi wechina vasikora tiri muchesande vakanayiwa vakabva mufamuiri rarimi ndikunoonerwa makwana vakapisa vakaenda kune rimwe riri pasaiti
Saka mapurisa ambouya here kuzoedza kugadzirisa dambudziko here?
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge. Tabatawo mutauriri wecommission ye National Peace and Reconciliation vaObed Gutu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinobata sei nyaya dzakadai.
Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana kuti vanhu vane chitemo kana zvitemo zvavanoda kuti zviongororwe kana zvitariswe neNational Peace and Reconciliation Commission, tine simba ikura tiisiwa nekumbiro mutemo wenyika Constitution of Zimbabwe, Section 252, Subsection F. Inoti vaya vanenge vachakunza zvitemo vanounza zvitemo zvavo. Vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa, vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura nhoroondo yavo. Vamwewo nekuda kwetekinoroji mazuvano vanongoti achitonyora dziri tsamba dziya dzinonzi electronic mail, vamwe vachitumira ari muwhatsapp. Saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo, nekuti kana chichemo chinge chaunzwa kuNPRC tinotochiongorora. Ndosaka ndiona NPRC ine mahofisi akawanda kumativi mana enyika. Mamutare Eastern Region tine hofisi Mamutare muguta reMutare, tine hofisi muguta reMasvingo, tine hofisi muguta reGweru, tine hofisi muMulawayo, tine hofisi muChinoyi. Vazvashoma anotevera tinenge tichivhura nehofisi muJinjura. Chinangwa chiri chekuti provinsi yoga yoga ive nehofisi yeNPRC.
Imimi munozoita sei kana mapuwa chichemo?
Kana tapuwa chichemo chauya kwatiri, tinochiendesa kubazi riya ratinotiwira muchirungu Complaints Handling Investigations and Legal Services Department, inova ndiyo yandinocheya, ini thematic chairperson webazi iroro. Tine vaongorori vedu mainvestigators, maofficers edu vanozoenda paground, voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict, ingava conflict yekuti vanhu chanesana, nyaya dzeminda, nyaya dzezvicherwa, nyaya dzakangosiyana siyana. Maofficers vanoenda paground vononzwa nyaya kubva kuvamhanyari, vonzwa zvenyaya kubva kune vanenge vakamhanyarirwa, toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyarirwi kuti pave nerunyararo. Kana iri nyaya tinozikana nenyaya dzinenge dziri ndiringanetizo of criminal matter, tinobva tati aya kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu nharo hakuvara kana kuti munhu abhinwa kana zvi yake zvakadaro anirira propati yake, inenge iri nyaya yatinozenge takuendesa kuvapurisa. Kana dziri dzimwe nyaya dzokuti vanhu vatotsikana kumatare vari kutsingisana kana mumacivil courts zvakadaro, isu hatizowani simba pamutemo Nekuti tipindire munyaya dzinenge dzaendeswa nevanhu kumatare edzimhosva.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko? Mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Wabvunza mubvunzo wakanaka. Zvikwanisiro zvinomboti nesei? Nekuti zvinenge zvichifanana nokuti kana iri nzvimbo yokuti inoda kuti vanhu vaendeko nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure, panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuita mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzinguva tinomboitawo matambudziko akaita saiwawo. Asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury, hatingasvori. Asi unongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti waona mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObert Kutu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vatatu vanonzi vafa uye pachiri kutsvagwa vamwe mushure mekunge ndege yange yakatakura vanhu makumi mana nevatatu yadonhera muLake Victoria kuTanzania. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vechidiki muAmerica vanonzi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemamidterms kuti dare reCongress rivewo nevamiriri vechidiki. Pari zvino vanganzi ndevezera rechidiki mudare reCongress muAmerica vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe. Asi vanozikanwa nekuti Generation Z vane makore ari pasi pemakumi maviri nemashanu vari kupindawo musarudzo idzi kuti vave vamiriri vedare sezviri kuitwa namuzvare Caroline Levitt kuNew Hampshire anova nhengo yebato remaRepublicans. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinonzi Brenda Muzimu, ndinotungamirira sangano reAlbinism Day to Dream Initiative, Rainbow Youth Albinism Zimbabwe Trust.
Tiri kunzwa kuti pane mamwe makwikwi amuri kuronga kuita, mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita pari zvino?
Yes, makwikwi atiri kuronga kuita ndeevanhu vanorarama neusope, vanhu vafumana nevasikana vanosanganisira masouthern African countries, masangano tingangoti 13 nyika dziri muSouthern Africa, zvichienderana nekuti ndevati vapinda mumakwikwi aya. Ende tiri kuronga kuti daitaita May 27 muno muZimbabwe neunder the team iyo inenge ichidindindira rinenge richiti United in Making Our Voice Heard as maAfrican Countries. Sezvamunongoziva kunyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, kumanwa kuchiurayiwa vanhu vane albinism kana kushandiswa kwemabody parts avo.
Nyika dzamataura idzi dzakatotenda here kupinda mumakwikwi aya?
So far pane nyika dzakatenda kupinda mumakwikwi aya dzinosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho. So far ndo nyika dzakatendera kupinda mumakwikwi aya neMozambique.
Makwikwi aya anobatsira chii chaizvo kusimudzira kodzero dzevane usope?
Makwikwi aya anobatsira kunge achisimudzira vanhu vanorarama neusope kuti vange vasingazvitarisire pasi uye kuti vange vachinzwisisawo kwanisa kunzwisiswawo nemanharaunda nharaunda dzavanogara. Uyezve anoita kuti tidzidzise vanhu munyika dzedu kuti aiwa sevanhu vanorarama neusope hatikodzeri kunge tichiurayiwa, hatikodzeri kunge tichisarudzwa pane vamwe, uyezve hatikodzeri kunge zviya zvekuti munhu afa onodhigwa guva rake vachida kushandisa kuupfumi kana kushandisa kuita zvimwe zvinhu. Tikatinenge tichidzidzisa kuti aiwa tiri vanhu vakafanana nevamwe.
Asi makwikwi akadai kaanomboita mutauro kuti kana tichiti ndiye munhu akwanisa kuita tsvarakadenga, munenge muchitarisa chii apa? Munenge muchitarisa runako here kana kuti nenjere dzine munhu mungatsaranguro zvinofamba sei?
Okay, ku meet and miss albinism kumakwikwi aya atingotarisa runako rwemunhu, tinenge tichitarisa kuti unokwanisa here kumira kana kuti kumiririra vanhu vanorarama neusopi. Saka tinenge tichitarisa njere dzako iwe kuti unokwanisa here, because chatiri kunyanya kuita kukwidziridza kana kuti kuboosta self confidence kuvanhu ava kuti endai kunze munotaura maererano nevanhu vanorarama neusopi, zvatinoda sevanhu vanorarama neusopi. Saka unotozoona kuti hatitombolimita even kuedi chaiyo, asi tinoerana kuti iwewe une confidence dzino shika papi, uyezve unokwanisa kumiririra here boka iri.
Vanenge vasarudzwa vabudirira kuti vakunde mumakwikwi aya, munenge muchitarisira kuti vanozoita basa rei chaizvo?
Okay, tinenge tichitarisira like tomboti ndemuno muZimbabwe, tinenge tichitarisira kuti vange vachifamba nawo munharaunda, let's say kumamisha chaiko chaiko, vachidzidzisa vanhu vabereki vanoita vana vane albinism kuti vanofanirwa kuchengetedza vana vavo zvakaita sei, uyezve kuti ivo vanorarama neusoko vanofanirwa kuzvibata zvakaita sei kudzivirira utachiona hwecancer, gomarara, kuita kuti wo vafanirwa kuzora mafuta vaitese nezvimwewo zvekungoti munokwanisa kudai, vachikwanisawo kuongorora kuti vanokwanisa kuitei sevanhu vanorarama neusope, vachipawo njere kune vamwe vanorarama neusope kuti munokwanisa kutoita zvinhu zvakasiyana siyana muupenyu hwenyu, ende hapana chinokuvimitsa munhu mulimitswe neganda renyu.
Pane vamuri kuonawo here vemakambani vari kuda kushanda nemi, uye ko vanenge vachidawo kuti vange vachibata nemi vanokuwana ipapi chaizvo?
Pane vamwewo sende vataishanda navo kubva kudhara, masponsors vanokwanisa kuuyawo on board, kuitawo vamwe vanenge vachida kutanga kubatana nesu vanokwanisa kutifonera panhamba dzinoti +26377816695, uyezve vanokwanisa kutibata kumahofisi edu ari kuAvondale panhamba 62 Cook Road, Avondale, Harare. Kuti sezvo tichida kuita mesemis albinism in Southern Africa, tinenge tichikumbira kuti makambani akawanda auye on board so that inokwanisa kubudirira, because ichati nechihombe hachisiri chinhu chezimbabwe chete but chesouthern africa yese.
Ndinokutendai muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Alright, maita basa chaizvo.
Avo vanga vari muzvare Brenda Mudzimu, vanotungamira sangano reDare to Dream Initiative, vachitaura vari varunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvateereri vedu.
VaHwande makadiiko yenyu? Zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatumwa here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvino hakusisina. Mwari vakatumidzira vatumwa vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari?
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi, vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pane mumwe akavhunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero Hazina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vatereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuhwai dzakarasika chete dzaIsraeri. Ndokwakauyira Jesu. Saka ava vazvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri haana kuenda kuchikoro. Vadzidzisi vaprofiti, vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vanokuitora as a career. Vanoitora as a career. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemisoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chabuda makwikwi T20 World Cup ari kutambirwa kuAustralia mushure mekurohwa ne 71 runs neIndia. Munawo dzemitambo, zvinhu zvabuda zvakadai: Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 1 FC Platinum 1, Highlanders 1 ZPC Kariba 1, Herentals 1 Dynamos 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kutakura michina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda chatadza kusimuka kubva muVirginia muAmerica nhasi nekuda kwemoto. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga ward 11 kuchipinge dzoona ndondo mushure mekuputsirwa dzimba dzadzaigara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.